Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 29 2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaJob Scala nhasi vange vari muchipatara mavanzi vange vachivhiwa navana chiremba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo imwe kambani yekuChina yeBikita Mine iri kukwenenzvera chicherwa chelithium. Nhaurirano dzekumbomisa hondo pakati peIsrael neHamas dzichiri kuenderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaJob Scala avo vari mujeri rechikurubhi nhasi vanonzi vambobuda vakaenda kuchipatara kwavanzi vange vachivhiwa navana chiremba sezvo vanga vasiri kunzwa zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata magweta avaScala kuti tinzwe kuti zvafamba sei kuchipatara kwavaendeswa. VaScala vave nemazuva anodarika mazana mashanu nemakumi maviri kana kuti 520 days vari mujeri. Vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nezuro vakachenurwa pane imwe mhosva yavaipomerwa yekuti vaida kuvhiringidza mapurisa kufirefeta nyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali kunyatsime. VaScala ndiro gweta ramuzvare Ali, ndiro gweta remhuri yamuzvare Ali. Mukuziya nezve nyaya yavaScala uyewo pane mifananidzo iri kutenderera pamadande mutande iri kuvaratidza vakasungwa ngetani dzemakumbo vari pamubhedha wechipatara. Tabata rimwe gweta asi vachitema havo vakarerekera kudivi reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza.
Mutemo weZimbabwe kune inonzi prison law. The prison law kana musungwa ari pakati pekuchengetedzwa neprison abuda kunze mutemo unomubvumidza kuti aende akasungwa ngetani dzemumaoko nedzemumakumbo. Kana musungwa uyu achityisa achiita sekunge munhu anogona kutiza kana kuti anogona kuuya nemhomho yevanhu inozomuba inomutora ikatiza naye pane kodzero yekuti asungwe. Dzimweni dzenguva anogona kutosungwa ngetani dzemumakumbo nedzemumaoko osungirwa pamubhedha. Kana kuno kuEngland zvinoitika mwari ngakatosungirirwa pamubhedha akasungirirwa futi pane muchengetedzi wake watinoti mugadijeri. Saka izvi hazvityisi ndozvinoitika ndo kana vangoda upenyu hwekugara mutirongo unogara wakaiswa cheni kana tinge wabuda kunze.
Asika tinomboona vamwe vemuZANU PF vanenge vapara mhosva dzinotodarika dziri kupomerwa vaScala vachiuya havo vakapfeka masutu matare uko zvinenge zvichifamba sei? Mutemo unotarisa kuti wabuda mbamani here?
Mutemo wakaenzerana nemunhu wese. Mukaona munhu weZANU PF achisvika kukoti akapfeka sutu yake anenge akabhadhara mari yechibatiso. VaScala vakabhadhara mari yechibatiso kakawanda vakaramba vachingotyora mutemo vakautyora 43 times. Saka iko zvinozvi kuti vanga vari mutirongo haisi nyaya yekuti ndavaScala ende haisi nyaya yekuti ndive TCC.
Asika vaScala evaMavaza hapana mhosva yavati vabatwa nayo ka munoti vapara mhosva chirudzii vachiri kupomerwa?
Kana uchinge vabatwa kuti pane mhosva yauri kufungirwa kuti vapara uchipomerwa. Mutemo we Zimbabwe unosungwa oendeswa kumatare dzimhosva. Kana aonekwa asina kubatwa nemhosva nedare redzimhosva unoregedzwa. Asi mutemo unoreva kuti kana uchinge wabatwa mupurisa haana simba rekuziva kuti mhosva iyi waiparadza here kana kuti hauna. Asi akangova nefungidziro yekuti unenge wapara mhosva ane kodzero yekukusunga okuendesa kumatare. Ndo zvakaitwa vasikana. Kana vane mhosva mbiri yavakabatwa nayo vakadzi vabhadhari mari yechibatiso yavakazonzi paapiu havana mhosva, vachine dzimwe dzinokwana nhanhatu dziri kuteedzana dzichiri kutongwa. Saka hatingati havana mhosva, tinozoona panopera matare. Kana vachinge vabatwa vasina mhosva, aiwa tinofara nekuti hatidi kuti vange vane mhosva kana vasina. Kana vasina mhosva zvinongoratidza kuti nyika yeZimbabwe inyika inotevedzera mutemo.
Gweta vachitema havo vakarerekera kudivi reZANU-PF, Dr. Masimba Mavaza vachitaura vari parunare kuLondon. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie kuti tinzwewo divi ravo pakuiswa ngetani kwavasikala vari muchipatara.
Nyaya yakadai so inyaya isina kumira zvakanaka. Even fananidzo iri kubuda yekuti munhu ari kurwara ari muchipatara ende uyezve ane ngetani mumakumbo, zvinhu zvisingapi chimiro zvakanaka yatingati kukoshesa kunoita hurumende kodzero dzevanhu. Apa right to health is irimo mubumbiro redu remutemo, and kana irimo yakadaro nezvakare inonzi right not to be treated ndakutaura nechirungu in an inhuman and degrading manner. Opuchizo zvatiri kuona izvo kuti vari kubatwa zvisina hunhu, vari kubatwawo zvekare vasingakoshesiwo hutano hwavo. Saka mifananidzo yakadai so inenge ichibuda iri ngota dzayo kusakoshesa kunoitwa kodzero dzevanhu nehurumende.
Asi kave hurumende vanochengetedza majeri vane kodzero yekuita izvozvo kana vachifunga kakuti munhu anogona kutiza vamasi?
Jobs color haizi mhondi. Vajob scholar havana kubatwa nemhosva yokuti kuda vangakwanisa kutovhiringidza vanhu kana kutiza. Vajob scholar vane nguva vari mumuchizarira. And ini tinoona sekuti iyo inyaya yengetani kana kuti njema idzo dzidzi inyaya inofanwa kuve ichipuwawo like madegrees of crimes. And kana munhu waachipomerwa mhosva yakaita sevajob scholar isina chatingati chokuita neyatingati moral trepitude, zvisinei nekuti vakakwadza munhu kana kuti idanger kusociety. Handione sekuti kuda kuiswa ngetani kusvikira vapinda pamubhedha wechipatara vachingori nengetani zvinhu zvinotaridza chimiro chakanaka kana kukoshesa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Mamwe magweta awo anoti zvakare vanogariswa vari vega. Munoona sei nyaya iyoyo?
Kugariswa vari vega pachirungu inonzi isolation. And isolation tichiita sakodzero dzevanhu kana kuti mahuman rights inoita amount kune yatinoti torture. Saka kugariswa vari vega zvinhu zvokuti pamusoro penyaya dzavo dzavari kupomerwa vari kusubjectwa zvekare yatingati torture yekuti vagariswe vari vega. Izvi zvisingafaniwo zvichiitika especially panyaya iri kupomerwa vajob scholar. Vajob scholar sezvatataura havasi kupomerwa nyaya yekuti vakaponda munhu. Hausi pomera nyaya yekuti nangwe varimo muchizarira imomomo vangatadziwo kuindarakta neamwe wasungwa.
Asika takaona vachichenurwa pane imwe nyaya vamwe vehurumende nevezanupiefu kavamasiye vachiti zvinoratidza kuti matare akazvimiririra uye hapana kumbunyikidzwa kwavari kuitwa.
Mutauro wakadaro iyo mutauro usina kumira zvakanaka nekuti vajob scholar vanofanwa kuva vastori kana mumujere. Vajob scholar vanofanwa kuva vasina kana mbovhira vambosungwa. Saka kuti vezanupiefu kana kuti avo vehurumende kuti vacelebrate kuti vabatwa vasina mhosva ende vachipembedza matare emakodhi, izvinhu zvinosoresa chaizvo. Because iko zvino tichitarisa kuti vajob scholar vagara mwedzi inokwanisa kutopfuura gore vari muchizarira only to be found kuti havana mhosva, zvinhu zvinoitisa kuti zvisorese yatingati judiciary system yemuZimbabwe kuti inotogarisa munhu muchizarira ichitomunyima yatingati mari yechibatiso vachiti munhu ane mhosva iye achizobatwa asina mhosva.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. The Voice Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nasi vavhura zviri pamutemo imwe kambani iri pasi pemugodhi weBikita Minerals ye Spodumen ne Petalite kumasvingo. Kambani yekukwenenzvera chicherwa chelithium iyi ndeye kuChina inonzi Sinomine Resources Group Company Limited. Asi kambani iyi yakambovharwa muna chikumi mushure mekunge paita mutauro panyaya dzekubatwa kwevashandi. Sinomine yakatenga Bikita Minerals nemari inosvika zana nemakumi masere madhora kana kuti $180 million. Asi vamunangagwa vakurudzirawo vari kuchera lithium kuti vatange kugadzira mabhatiri anozoshandiswa pamagetsi anoshandisa zuva kana kuti solar. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemurongi wemusangano muZANU PF Youth League vataurai Kandishaya, tikatanga nekuvabvunza kuti kambani iyi yakakosha zvakadii kuupfumi hwenyika.
Zvanhu zvakanaka nekuti vanhu vachapinda mabasa ipapa havasi vekuchina ndeve muZimbabwe. Hatinoti job creation ipapaya takakireta mabasa. Saka kana vanhu vemuno variro vachapinda mabasa vachararamisa mhuri dzavo, zvinongoreva kuti tisikabatsiri.
Asi tiri kunzwawo vamwe vanopikisa hurumende vachitivo dambudziko riripo nderekuti China ndo inenge iri kuwana chouviri kubva kuZimbabwe kuburikidza nezviwanikwa, iyo Zimbabwe ichisara isina chainacho chinobatika.
Hakuna nyika yabatsira Zimbabwe seChina neRussia. Ndo dzega nyika dzine ukama hwabatsira Zimbabwe. Dai vanhu ivo vari kutiudza kuti maNGO anofandwa neEuropean Union neAmerica neBritain ane chiita ari kusiya muZimbabwe kunze kwemhirizhonga. Ndeipi NGO yamakambonzwa kuti yavaka classroom block? Ndeipi NGO yamakambonzwa kuti yavhura kambani? Ndeipi NGO yamakambonzwa kuti kubhadhara vana maschool fees? China yakatibatsira kubva kuhondo vachitipa zvombo. Isu mupasi rese tisu takaita ndufu shoma dzakakodzerwa neCOVID-19 tatiwa mishonga neChina. Sakana uine vanhu vanokupa mishonga yekuchengetedza utano hwevanhu, isu tiziva kuti hakuna chinhu chine uremu hunokunda upenyu hwemunhu. Ishamwari dzechokwadi. Isu seZimbabwe takatarisana nerupova zvirango zveupfumi neUnited Nations. iChina neRussia dzakatibatsira kuramba kuti haikona kudzanyirira vanhu. Saka China mapolicies avo vane inonzi win-win. You win, they win. You lose, they lose. Havana udzanyiriri hwokuti kana tauya tirana mukumba zvese. Asi zviri kukonzereswa nyika dzakaita sanaamerica nanaeuropean union dzaakuona kuti Zimbabwe yavaifunga kuti ichatambura yaakuwana shamwari dzinoda kushanda nayo.
Asi katichitarisa nyika dzakaita seeuropean union neamerica yacho dziri kubatsira kaZimbabwe tichitarisa panyaya dzeutano kana musarudzo chaimomo.
Kana uine chicherwa usina zvekuchishandisa zvakafanira kuti hauna, hatigone kuramba takachengeta platinum tisingaichere tisingaigadziri. Takaloka value pasi. Asi vanaamerica navo vazoona kuti zvicherwa zviya zvawana vaakutibatsira kucherwa kuti zvibatsire nyika yeZimbabwe ndopava kurwadziwa napo. Rubatsiro rwekuti munopa mari yemaelections nekuti mune chinangwa chekuda kubvisa hurumende iripo zvasiyana nerubatsiro rwekuvaka dhamu rekuti vanhu vari mumaruzevha vadiridzire vaende kunovhota vakaguta.
Vamwe vari munharaunda dzine zvicherwa izvi vari kutioka hakusi kugadzirwa migwagwa, zvipatara, zvikoro nezvimwe neiwo makambani ekuChina.
Aiwa iwayo izvaika baba, pane manyepo anogadzirwa nevanhu vanenge vaine chinangwa chekugadzira nhau dzinokanganisa ukama. Vanhu kwakaita kambani yainzi GBS nekuAmerica yakamaina madiamond kwaChiagwa, haina kusiya yatenga kana Jackson kana bhero remombe munyika yeChiagwa. Nhasi uno maChina, nyika yeChina, the Chinese investors vatora kumadiamond kukucherwa. Kune zvikoro zviri kuvakwa, kune mari dziri kushandiswa mucommunity. Mamutare chaimo mune musika wekuvakwa nemari iri kubva kumadiamond. Ivavo veAmerica vacho nhasi uno vari muBotswana varikuchera madiamond. Chii chavari kuita ikoko? Ndeipi kambani yamunofungidzira kuti iyi yazoita zvakati ichabatsira vanhu mucommunity pakati? Vakamaina varungu magodi kambani manamaatura chavaigona ngo vaka ikombono, havana upenyu hwavaipa munhu.
Avo vanga vari murongi wemusangano mubazi revechidiki muZANU PF reYouth League vataurai Kandishaya vari parunare muHarare. Sezvo
zvitarisa chinhu chiri right, tingati muchirungu it's a step in the right direction. Asi tichitarisa zviri kuitika paBikita Minerals nemamwe maChinese mines ari kumaina lithium, tinoona kuti donzo ravo guru nderekubuditsa yatingati lithium concentrate. Saka maplandi avari kugadzira aya ndiye kungo crusha lithium ore yobva yaita kunge upfu hwavanochibuditsa kuendesa muChina. Uye zvekare pavari kutora concentrate vachienda nayo, concentrate inenge iine mamwe maminerals asiri kudeclarewa kuno ekuti vanonopatsanura vasvika kuChina ikoko. Saka tine basa guru rekuda kuti riitwe, uye zvekare kuti lithium yedu iprocesswe kusvika yaachemical, kwete kuti aramba angori matombo. Pari zvino value yacho inoediwa ishomanini.
Asika ivo vehurumende vari kuti vamaguhu idanho rekutanga here, nekudaro vacharamba vachiita zvimwe chete zvekune mamwe kune zvimwe zvicherwa?
Hongu idanho rekutanga, asi chiri kunyanya kutyisa panhau yelithium huwandu hwelithium iri kubuda munyika ichienda kuChina pari zvino. Isusu tiri kuti tichiri kugadzira capacity yevalue addition. China yatova kumberi, lithium yedu iri kubuda munyika pari zvino. Takatarisa Bikita Minerals, tikatarisa Substar, pari kubuda magonyeti about 40 pazuva. Rimwe chete rinotakura about 33 tons zelithium, lithium concentrate, ichienda kuChina. Saka pachazonzi pacho ipo zvino haatanyatsa kugadzikana, taukwanisa kuchinyatsa kugadzirawo kana mabhatri elithium. Lithium yacho munenge musisina munyika. Saka ndo zviri kunyanya kuti ishungurudza izvozvo kuti mwero uri kushandiswa nemachina kuchera vari kuita sevanhu vaya vari kuti remangwana harizikani, tandara vakuya, tozozorora zvinhu zvese zvaakuchina. Saka ndodambudziko guru ratinaro.
Asi pane cheuvire here chiri kuwanikwawo nevana veZimbabwe kubva kuzvicherwa izvi, tingatanga nevari munharaunda macho?
Cheuviri chiri kutongowanikwa nevanenge vari kumusoro, mahofisi epamusoro ndo vatiri kunzwa vari kufara chaizvo. Asi ukaenda pacommunity level uchinobvunza kuti zvicherwa zvenyu izvi lithium iri kutorwa inorevei kuikonomi yemunharaunda, unoona kuti number one vari kungoparadza maroads pana kuaripeya. Number two, hapana investment yemuzvinhu zvinoshandiswa necommunity zvakaita semakliniki, zvakaita sechikoro, hapana zvakadaro. Chechitatu, vari kutora minda yevanhu especially iyo Bikita Minerals, vari kupinda nemuyadhi dzevanhu vachitora minda yevanhu. Saka chinhu chiri kutooneka pacommunity ndechekutoti community iri kurasikirwa neupfumi hwavo.
Mukuru wesangano rinoona nezvezvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kuDubai. Qatar iri kutungamira urongwa hwekuti pambomira kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas icho chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero, inoti pane mukana wakakura hwekuti hondo ichamboti mirei kwenguva. Nhasi izuva rechitanhatu kubva zvambomira nyaya yekurwisana pakati peIsrael neHamas. Kumiswa kwehondo uku kuri kupawo mukana vari kurwisana ava kuti vakwanise kuchinjana vanhu vakapambwa. Asi Hamas inoti pane vamwe vanhu vanga vachida kunzi vasunungurwe asi vakaurayiwa neIsrael payakabhomba muGaza, uye vakafa ava vanosanganisira mumwe mwana wekuIsrael ane mwedzi gumi. Mukuzeya nezvenyaya yehondo pakati peIsrael neHamas iyi, Mavelas Mhlanga nyauye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe.
Chinhu chakanaka zvikuru chakaitwa neHamas neuto romu Israelo roku mbokandira na zombo pasi vanhu vachipana nhapwa dzehondo zvinopa nguva yekuona kukosha kweupenyu uye zvakare zvinopa futi nguva yekuti nhaurirano irambe ichindirira mberi kuitira kuti zvinhu zvikuru zvokuzomisa hondo yose nokuzogadzirisa bope rakanga riripo kubva dambudziko iroro richivambwa zvizovapo
zviri nyore here izvi kuti tione runyararo richiuya kunzvimbo iyi pakati peIsrael neHamas
chimwe nechimwe chine mviro mviro saka ini ndinoona chiri chinhu chakanaka chiri kuitika uye kusudurusa nguva iyoyo yokumbokanda zvombo pasi kuri kuitwa dai kwaramba kuchiitwa mativi maviri iwaya achikurudzirwa kuti vadzokedzane mupfungwa dzavo uye vaone kukosha kweupenyu nokunaka kwokugarisana kuitira kuti dambudziko irori guru rizogadzirika
zvii zvimwe zvingaitwe kuti tione mapato maviri aya achizowanikwa iwo achimisa hondo iyi zvamuchose
haizi nyore hayo asi kuonerana nokupana vanhu vanga vakaiswa mumajere chinhu chakanaka chinounza yeuchidzo yekuti dai zvaramba zvichingowedzera zvichivandudzwa kuitira kuti hondo iyi ichimira muzvachose tisaregazve kuti tidzokere sure kwatinenge tabva igotanga futi zvakare
tinoona kuti nyika dzeQatar America neEgypt ndodzadziri kutaura nemapato maviri aya kuti vawanikwe ivo vachiwedzera kumiswa kwehondo mungawana zvichibudirira here uyezve pane mamwe masangano anogona kubatsira here apa
ndinocherechedza basa guru riri kuitwa neQatar Egypt neAmerica kuita vana maenzanise pagakava riri pakati pePalestine neIsrael chinhu chakakosha zvikuru nokuti kana paita vana maenzanise ndizvo zvinoita kuti ivo mativi maviri anorwisana anyevenuke pamafungiro avo uyewo agadzikane nokuti chinhu chinenge dambudziko iri radavirwa nedzimwe nyika ndinototarisira chose kuti da dzimwe nyika dzose dzichange dzichibetserana neAmerica Egypt neQatar pakuti hurukuro irambe ichidzama kuti izosvika pakumisa hondo izosvikazve pakugadzirisa dambudziko rakakonzera hondo rinova ragara rava namakore namakore
pane zvingaitwe here nemasangano akadai seUnited Nations kuti hondo iyi iwanikwe ichisvika kumagumo
pane mubatanidzwa inogonazve kusimbaradza vana maenzanise vatatu ava varipo ava vakaita seUnited Nations nekuti United Nations rine simba zvikuru yokutsigira chirongwa ichochi chatangwa nenyika nhatu idzi nokuda kwokuti idariro renyika zhinji dzapasi pose zvokuti izvo zvinhu zvinenge zvichizotsigisa mativi maviri kunogonazve kuita mapoka ari kumiddle east echiasian ikoko
mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party dr Uraya Izembe vachitaura vari parunare muHarare namavelas muhlanganyauye westudio 7 tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika United Nations inoti vanhu makumi mana vakaurayiwa svondo rapera nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda kuBurkina Faso. Vanopfurikidza mwero ava vanonziwo nemusi wesvondo vakakuvadzawo vanhu makumi mana nevaviri apo vakarwisa nzvimbo inochengeterwa vapoteri. United Nations Human Rights Office inoti zvakaitwa nevanopfurikidza mwero ava imhosva dzehondo. Nzvimbo inoda kutosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana muBurkina Faso iri pasi pevakapandukira hurumende. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaLibyon Moyo avanorarama nekuita mabasa emaoko vachigadzira shangu vari muJohannesburg, South Africa. ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7.
Ndina mrungu, ndini mrungu, ndiri kugadzira futu pana pa Hebrew Market kukwasen fandamev Hebrew Market.
Saka namuchiti munogadzira butsu, muri kutaura kuti munogadzira butsu kuitanga kutoita nyowani here kana kuti muri kuripeya dzakafa kare?
Haa, ndiri kuripeya dzakafa, ndiri kuripeya, repair shoe repair.
Saka basa renyu riri kufamba sei iro rekuripeya butsu iro riri muSouth Africa?
Hapa kari kufama musha, asi zizi zizi ya mkori mwata, asi zizi zaidi, hakuna business, zini za oma, asi zibu zizi kufama sayi, hakuna business, wanu baruku chema vese panapa.
Iba saramaka zizi, ramashuka South Africa, erika na kutu makanga, mshito morita, mshiru kumusha.
Naka mziri zizi kumusha, kupulawayo, so since 1991, ndaka sanga mmusha kupulawayo, zizi gadra butu, zizi tengesa zetu za mabandi, za earrings. Ndakasikwa muno South Africa ndaona kuti material riripo kapana. Ndazokontinua repair.
Saka iye zvinezvi muri kugadzirwa here mabhande nezvimwe zvinogadzirwa nematewe zvakafanana nezvamamuchiita kuti.
Haiko zvine ndokuripair chete. Hazvi leather iri kudhura muno South Africa. Leather yekugadzira mabhande iri kudhura zvingaiti. Saka ndoona kuti zvashuma materials iri chipa. Shoe materials zvokuti repair utenge masoro vatu vadzirichip asi mabhanda haiwa izvozvi hai South Africa iri kudhura leather.
Saka mune vamwe vamunoshanda nawo here kana vanokushandira iwe imi?
Haini ndoshanda neka, ndoshanda neka, tine stand pano asi shop stand ndoshanda neka.
Saka makapinda rini muSouth Africa?
Saka ndakapinda mu 2006 muna April.
Tinoona vanhu vemuSouth Africa vachiti maZimbabweans muri kuvatorera mabasa zvakaita saiwa yekugadzira butsu, mabasa anenge achitarisirwa kuti anofanira kunge achiitwa nevana veSouth Africa. Hamusi kusanganwa nematambudziko here panyaya idzodzo?
Hatiri kusangana nazvo asi hanozivo maSouth Africa vangotaura chete. Kutaura chete kuti kana uchivenga sangorena munhu muAfrica uri kuvenga chete. Mara hakuna munhu anotorera munhu basa panapa. Havadi basa vanhu veSouth Africa. About it, even cheap, everything about it. No, those that are fairly near my right too much, right? About it, it goes up on the market. It's also just a mass, but when it's Congo, the South Africans are ripple, Mara. But I'm going to say, mathematics, what? Oh, I'm going to say, I'm going to pass up on a back. I'm going to say, I'm going to
matambudziko amuri kusanganawo nawo pakuita basa renyu pamwe nekugara muSouth Africa ndeapi?
Unozvino unogara uchinzwa manewspaper panapa kuti vanokuita mapepa vati vati. Asi sinokugara nokuti ndakazvijaira nditi kutaura kuripo. Asi sinokugara navo chete vanhu zvimu otherwise politics. Hatinozvivawo next year vari kuenda kumaelections.
Tiri kuonawo kuti nguva yeChristmas yasvika iyi, muri kutarisirawo kudzokera kumusha here kuzorore Christmas nenew year?
Tiko zvinhu haasanda nemari, taura chokwadi. Hasanda nemari, zvinhu zvakaoma these days, zvakaoma, zvakaoma too much muSouth Africa. Hakusina mari, hati vanhu vasasevenzwa vanhu panapa.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaLibion Moyo vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, tiri kutaura zviri kutaurwa nerimwe bato rekuSouth Africa rePatriotic Alliance zvekukurudzira kuti zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa zvisina mapepa zvidzingwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Vaimbova miriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nasi vanga vari muchipatara mavanzi vanga vachivhiwa navana chiremba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo imwe kambani yekuChina iri pasi pekambani yeBikita Mine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.